unenge wakanangana nekutaura iwo nyaya dziri maringe nekukwidzwa kwemari dzevarairidzi musangano weNational Joint Negotiating Council. Saka tichitaura kudaro, iwoyo ndiwo musangano unobuda nechibvumirano, kana kuti ndiwo musangano dare guru rinova ndiro rinozoita kuti mari dzakataurwa nehurumende dzatakanzwa dzichitaurwa dzinge dzichizozadzikiswa, dzinge dzichizobhadharwa kana kurega kubhadharwa, zvichienderana nokuti panenge paitwa chibvumirano here.
Asika vamwe vagundani varikuda kuziva kuti chii chaizvo chiri kuitika, nekuti vakatonzwa kagurukota rinoona zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura ivo kuti hurumende yanga yapa vashandi mari yanga yawedzerwa kusvika pazvikamu makumi mana kubva muzana, kana kuti 40%. Imi moti musangano wanhasi uchataura kuti yovhiwa here kana kuti yoregedzwa, zviri kufamba sei?
Vakawanda vanogona kuvhiringika kuti sei kwakuitwa musangano iyo hurumende yakatotaura. Isu vashandi hatisati tataura. Hurumende yakataura zvainofunga maringe nokukwidzwa kwemari. Isu vashandi hatisati tataura. Saka dare reNational Joint Negotiating Council riri kusangana Friday the 13th. Ndiro rinoita kuti pazove nechisungo chiri pamutemo chinozonzi icho. Izvi ndo zvichazoitika. Idzi ndidzo mari dzinenge dzichizopiwa varairidzi nevamwe vashandi vehurumende. Hazvigoni kunge zvichingoitika kana kwataura divi rimwe chete chete. Saka iko zvino kwangotaura divi rimwe chete rehurumende ndozvakanzwika neruzhinji rwevanhu. Asi isusu vashandi tine kodzero yokuti titaurewo musangano uyu, tichidzingirirana nenyaya yedu yokuti tinoda mari yedu yatakataura.
Iyi mari yamuri kuda vagunda
iri padimandi yedu inosvika kuma$520. Saka musangano wemanegotiations, isu tine zvedu zvatinotaura, hurumende vane zvavo zvavanotaura, asi manegotiations anobvira kuti vanhu vanotsvaga kuti vawane pavanosangana panofadza mativi ese.